Mukana wacho wakazarisa kunyanzi majaji ekuSupreme Court ndiwo zvemajaji ekuConstitutional Court. Asi Constitutional Court neSupreme Court makoti maviri akasiyana. Saka pane mukana wokubva kuSupreme Court uchienda kuConstitutional Court kana wataura kuti nyaya yaitwa neSupreme Court iri kukanganisa Constitution. Chinongodiwa chete ndechekuti uone pane zvaitwa nedare reSupreme Court zvinhu zvaunoti haiwa izvi zviri kukanganisira bundo remutemo. Saka pane nyaya iyi hamune zvakawandisa zviri kukanganisira bundo remutemo, saka mukana wokuenda kuConstitutional Court uripo.
Ndezvipi izvi zvamuri kuti zvinokwanisa kunge zvichityora bumbiro remutemo?
Zvakawandisa. Chikuru chandari vanhu vaziva chaachiri kutyora bumbiro remutemo ndechekungomuka makore makuru matatu neanopfuura apfuura woti kutori nemutemo watanga tisingati ushandiswa asi wagara uriko wekuti vanoshandirwa vanokwanisa kungomuka vongodzinga munhu. Haiwa, zvanga zvisingaitwi hazvasi zviripo. Hakuna maitiro emutemo akadaro kungomuka. Nyika yanga isingachazivi kuti kune zvakadaro. Kubva muna 1980 pakaita independence, zvanga zviri pachena kuti maemployers haabvumidzi kungoti utore munhu nhasi mangwana wamuti ndabudisa kusina kana zvauri kuda kuti uri kumudzingira chii. Saka izvo kungoti dare redzimhosva repamusoro rongomuka rotaurira zvatanga tisingazivi tezvo taifunga kuti hakuna. Izvozvo kugura bumbiro remutemo. Bumbiro remutemo reZimbabwe nyangwe renyika yese yese haribvumi kungoti vanhu vangoshamiswa kudaro nezvinhu zvakashata kudaro.
Saka kuri kuti vamuri kumiririra vashandi ava vakuudzai kuti tinoda kuti tikwidze nyaya yekudare reConstitutional Court, makagadzirira here kuita izvi?
Takatogadzira, tiritogadzirira kuenda kuConstitutional Court. Ivo vanenge vatotipa mainstructions akadaro, tichanyatsotarisa zvedu asi zvikuona mangwana chaiti tichienda kuConstitutional Court.